Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 15 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana tichitarisa nyaya dzakadai, dzinonetsa kuti tigone kunodoma chaizvo kuti iri ringava boka rezanupf rakagona kana kunoita mirishonga iri, kana kuti ifaction iri mukati mebato ravachamisa rakagona kunoita zvinhu.
Mapato anopikisa ane maonero akasiyana pamirishonga dziri kuitika pamisangano yeMDC Alliance.
Tine urombo nekurasikirwa neupenyu, iyi nyaya inosuwisa, inyaya dzatinogara tiri kusangana nadzo.
Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority rinoti vanhu vaviri vakaurayiwa nenzou muZimbabwe mukati memasvondo maviri adarika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mirishonga iri kuitika pane imwe misangano yebato rinopikisa reMDC Alliance, mamwe mapato anopikisa atataura nawo ane maonero akasiyana. Misangano yeMDC Alliance kwacharumbira nekwachivi mudunhu remasvingo haina kufamba zvakanaka mushure mevanhu vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF vatema nematombo motikari dzemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, uye nekuisa matanda nematombo mumigwagwa kuti mota dzeMDC Alliance dzitadze kuenda kumisangano kwachivi. MDC Alliance inoti nezuro china vatsigiri veZANUPF vakadzika maroadblock kwagutu, vakapamba nekurova vatsigiri veMDC Alliance vakange vaita musangano nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Patanga zviitiko izvi, mutauriri webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaLloyd Damba vakaudza Studio 7 kuti bato ravo haritauri pamusoro pezvinoitika mukati memamwe mapato ezvematongerwo enyika. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku havana kupindura mibvunzo yedu yekuti vanoona sei nyaya yemirizhonga pamisangano yematongero enyika. Mutungamiri webato reLabor, Economists and African Democrats muzvare Linda Masarira vanoti hazvisi kunyatsoonekera kuti akakonzera mirizhonga ndiani pakati peZANUPF neMDC Alliance, vachiti chavanovona ndechekuti vana veZimbabwe vaneta nezvokurwisana.
Kubva pakauya utungamiriri hutsva muna 2017 mukati menyika yeZimbabwe, takaona bato reZANUPF richitsemuka nepakati, bato reMDC zvakare gore rinotevera racho richitsemuka nepakati. Zvakaunza mirishonga bopoto nekutadza kuyanana mumapoka iwayo andatsanangura pekutanga. Saka saizvozvo, semunhu anotarira zvematongerwo enyika akazvimirira ega asingarerekere kune rumwe rutivi, isu sebato rendidhi kana takatarisa nyaya iyi yekuvharirana nzvimbo dzekunoonekera mune zvematongerwo enyika, inyaya ine huremu, inyaya inoda huchenjeri. Nekuti tinoona patakaenda kusarudzo dzemuna 2018 veboka reG40 rakanga rabhutsurwa kubva muutungamiriri mukati menyika ino rwakaenda rukanobatana neMDC yange iri kutungamirirwa navachamisa, vachiti vava kurwisa bato iri rela coste rakanga rasara riri kune rimwe divi. Tichiona zvakare mashandirwo anga ari kuitwa ekuti rimwe boka rininga rakanga rabviswa pautungamiriri kune rimwe bako, bato richienda kunobatana nerimwe riri kana kuti kutungamirira uko. Saka zvinhu zvakadaro zvakaunza kunyunyuto zhinji mukati memapoka aya akanga asangana uye kune vateedzeri vavo.
Saka amai, kana makatarisa nyaya dzakadai dzakaita seiyi, munoonei?
kana tichitarisa nyaya dzakadai dzinonetsa kuti tigone kunodoma chaizvo kuti iri ringava boka rezanupiefu rakagona kana kunoita mirishonga iri kana kuti ifaction iri mukati mebato ravachamisa rakagona kunoita zvinhu izvi. Saka nyaya dziri kutaurika dzinenge dzakawanda kuti isu tigone kunoti aiwa tiri kunodoma kuti pamwe zanupiefu ndo yaresva kana kuti MDC ndo yaresva. Neutikatarisa zvakare mukati mezanupiefu imomo muchiri neve G40 vanenge vachikonzeresa mirishonga kuti vagone nekunobuda vari pamusoro mungava mutsoro dzavanenge vari kuronga mukati mebato rezanupief. Tikanotarisa kuMDC kwacho kune mafaction variko yekwachamisa yekwabiti yekwananga vanenge vachiitisanawo zvakare shaisano. Saka tinatsonodoma kuti ringava bato rakati kana boka rakati kana faction rakati riri kuita zvakati zvinotinetsei.
Imimi semutungamiri werimwe bato rinopikisa munoti pamusoro penyaya iyi kune mamwe mapato amunokwikwidzana nawo.
Isu meseji yedu yatinayo kumapato ese ingava MDC yavachamisa ZANU-PF yavamunangagwa kana mafaction arimo mukati mamapato avo ndeyekuti mazimbabwenzi vaneta nepolitics dzekutukana, politics dzekushorana, politics dzekunyombana, politics dzisina chisvinu chinobatika chinoenderana nezvekudya zveraramo zvinoita kuti vanhu vararame zvakanaka. Vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe vaneta nepolitics dzatakadzidziswa navachangirei navamugabe dzekutukana. Tava kuda kuti tiumbe chinhu chimwe chete, tava kuda peace, tava kuda tolerance, tava kuda progress, tava kuda dialogue kuti gone kunovakiridza upenyu hwakanaka, upenyu hwakajeka kune ruzhinji rwevana veZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri webato reLabor Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vari parunare kuHarare neStudio 7. Asi mutauriri webato reZimbabwe African People's Union ZAPU vaEpetule Tembani Maphosa vanoti nyaya yemhirizhonga yakagara ichishandiswa pavanhu veZimbabwe kubva zvawana Zimbabwe kuzvitonga kuzere muna 1980. VaMaphosa vanoti maronda nemavanga akakonzerwa neZANU-PF kwemakore ose aya haasati apora, vachiti bato iri rinoramba richishungurudza vanhu varinofanirwa kuchengeta. Vati bato ravo rinoshungurudzika zvikuru kuramba richiona mhirizhonga ichiitika munyika.
Sebato tinoshungurudzika kanyanya kana tichiona mhirizhonga ichiramba ichiitika munyika. Mhirizhonga chinhu chakaipa, chero chichiitwa nani hachisi chinhu chakanaka, hachisi chinhu chinokurudzirwa munyika. Kunyanya munyika yeZimbabwe ine nhoroondo yakawanda zvakanyanya yemhirizhonga. Kubva patakawana independence tanga chingori mavictims emhirizhonga ichinyanya kubva kuhurumende nebato riri kutonga. Saka tichiri kungotaura zvakafanana kuti mhirizhonga aina kunaka, aivake kare. Vese vari kuwanikwa vachibatikana pamhirizhonga iyoyo vanofanira kupiwa mukana wokuti vati account for my actions avo. Ngavasungwe, ngavamiswe pamberi pedare remutemo, vaudze zvikonzero zvavari kuitira mhirizhonga iyoyo, nokuti haina nzvimbo, haina chinzvimbo musociety. Uye kana tichitarisa kubudirira kwenyika, hapana nyika yakambobudirira iri mhirizhonga sezvatiri kuona muZimbabwe.
Avo vange vari mutauriri webato reZimbabwe African People's Union ZAPU vaEpetule Tembani Maphosa. Zvichakadaro, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti zvose zvemhirizhonga inonzi iri kukonzerwa nevatsigiri veZANU-PF ndezvekuda kusvibisa zita renyika, nhumwa yeUnited Nations isati yasvika munyika nemuvhuro kuzoongorora kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvakakonzerei munyika. Vati vachamisa vakaridzira vanhu pfuti vachivamanikidza kuti vanzwe zvavaida kutaura, vachiti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakange vari pamutoko neZuro kwavakaita misangano yavo nevanhu pasina mhirizhonga.
Zvavari kutaura tinoziva kuti ndo matauriro avo kubva musi wavangoudzwa kuti UN Rapporteur achauya munyika yeZimbabwe achiona kuti nyaya dzezvirango zveupfumi dziri kukanganiswa sei kufambiswa kwebasa munyika kunyanya takanangana nezvoupfumi nemagariro evanhu. Kubva musi uyoyo havasi kurara, vari kuita sekunge vana vamwiswa mutoriro, vari kuitwa kunge vana vadya makambanga, vari kuita kunge vanhu vaputa mbanje, vachizama pose nepavanogona napo kuti vatsvikidze nyika yedu ishapiswe, kuti vazame kukavhiridza nyaya yemasanctions yavakaunza. Saka zvavari kutaura izvezvo hazvina maturo, zvavari kutaura izvo hazvina chokwadi mukati. Zvavari kuita kumasvingo hazvina maturo, uye zvinonyadzisa kuti vanhu vamapato anoti vanoda kuzotungamira nyika ino vanoona vachikwikwidzana namasabhuku, vachikwikwidzana namavillagers, vachikwikwidzana navana vari kufudza mombe, kutandanisa vana vari kufudza mombe nokuridza puti mudenga, vachimanikidza vanhu kuti chamisa ataure navo. Hationi zviri zvinhu zvakakodzera izvozvo. Vamunangagonasi vanga vari kunzvimbo yekwamutoko, hapana kana foseredzwa kana kudii, vana navakuru vanga vachimhanyira vachiuya vachiona mutungamiriri wavo vachiopangana mazano ekuti tingafambisa sei nyika mberi. Ndo zvinoita vatungamiriri, hauzvimanikidzi pamusoro pevanhu. Dei kuri kunzi nhasi vatonzi kwamutoko, hatikudii, taitodzoka zvedu kuHarare tisina chataita. Zvevo kana wanzi hatikudii ebva kuno, woita zvokuridzira vanhu kuti mudenga kuti uzvimanikidzi, hazvina kunaka izvozvo.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority, ZimParks, rinoti vanhu vaviri vakaurayiwa nenzou muZimbabwe mukati memasvondo maviri adarika, vachiti uyu mucherechedzo wedambudziko riri kukonzerwa nemhuka. Mutauriri weZimParks vaTinashe Farao vanoti mumwe mushanyi aibva kuSouth Africa, Dr. Michael Bernard Walsh, vaive nemakore makumi manomwe nerimwe, vakaurayiwa nenzou kumana pools vachifamba nemwanakomana wavo. Tsaona iyi yakaitika mazuva mashoma mushandi wekambani yeVictoria Falls Anti-Poaching Unit vaClever Kapandura vaurawavo zvakare nenzou kuVictoria Falls. VaFarao vanoti tsaona idzi dziri kuwanda nekuda kwekuwandisa kwenzou munzvimbo dzadzinofanira kunge dzichigara, izvo zvinozoita kuti dzibude dzichipinda mumisha inogara veruzhinji. Vanoti vanokurudziravo veruzhinji kuti vasasodera pedyo nemhuka dzesango. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine urombo kuti upenyu hwavanhu huri kuramba huchirasika zuva nezuva. Tine nyaya dzinosuyisa, nyaya mbiri dzaitika mumazuva mairi svondo rino, apo umwe anga achishanyira nyika ino ane makore akatanga kushanyira manapools kubva muna 1986, and gore negore aiuya achizoshanyira kuona. Anga ari mushanyi aida nzou, aida kuona zvipuka zvesango. Anga ane makore makumi manomwe nerimwe chete kuberekwa. Akauya kubva kunyika yake kuSouth Africa nemwanakomana wake. Saka vakabva vasangana netsaona inosuwisa zvakadai. Tine urombo nekurasikirwa neupenyu. Iyi nyaya inosuwisa inyaya dzatinogara tiri kusangana nadzo. Mune imwewo nyaya zvakare, tine mumwe murume ane makore makumi mashanu nerimwe chete zvakare, anga achishandira vamwe vanoona nezvekuvatinoshanda navo mukuchengetedzwa kwemhuka dzedu, Victoria Falls Anti-Poaching Unit. Akasangana zvakare netsaona yekutsikwa nenzou. Inyaya inosuwisa zvakare yatiri kusangana nayo.
Chii chiri kukonzera kuti paite dambudziko iri, vaFarao, rekuti mhuka dzinopedzisira dzaakuuraya vanhu?
Sekutaura kwatinogara tichiita kuti dambudziko redu guru nderekuti mhuka dzedu dzawandisa. Kuwandisa kwaita mhuka dzaakuwanikwa pese pese, kunyanyanyanya munogara vanhu. Nyaya yekuVictoria Falls payakaitika, tanga tanzwa nevanhu vaitifonera zuva nezuva vachiti nzou dzapinda mumunda mavo, dzapinda mumagadheni, dzaita sei kuVictoria Falls, kumisha inogara vanhu. Iri dambudziko rakakura nenyaya yekuti pari zvino tinotarisira kuti matambudziko aya acharamba achiwedzera, nenyaya yekuti taapakati kana taapa musoro pekuoma kwekunze. Nekuti mvura yakapesera kunaya pane nguva. Saka mvura yedu inenge yaoma panomwa mhuka. Saka dzinopesera dzakufamba dzoenda muvanhu dzichitsika vanhu sezvadziri kuita.
Asi hakunawo here matano anofanira kutorwawo naivo vashanyi kana vagari ekudzivirira tsaona idzodzi?
zvatinokurudzira vashanyi nevagari kazhinji kacho tinoti ngavaedzewo nepavanokwanisa kugara kure nemhuka, nekuti mhuka idzi dzikasaona zvakanaka imhuka yemusango, hadzisi mhuka dzekuti dzinogara nevanhu, imhuka dzikatoona vanhu dzinenge dzaona mhandu. Tinoudza vanhu dzigarai kure nemhuka, musasvibire pedyo nemhuka, dzipei mukana wekuti dzifambe, mukadziona dzisiyei dziite zvadziri kuita dzinozondoenda. Tinokurudzira zvakare vanhu kuti ngavasaite tsika yekutsamwisa kana kugumbura mhuka idzi, kudziitira ruzha kana vadziona, ngavadzisiye dziite zvadziri kuita dzobva dzaenda. Mamwe matanho ari padhuze kana kuti tinenge tichiudza vagari kuti vange vachiita.
Ko imiwo seZimparks matanho apa amuri kutorawo ekudzivirira matambudziko aya?
Mamwe matanho atiri kuita kunyanyanya kuna Namid Zambezi, kunova kumanapools nekune dzimwe nzvimbo. Tine vamwe vatiri kushanda navo vana African Wildlife Foundation nevamwewo kubatsira kugadzira kuti matambudziko aya asawande. Kuna namatsvadonhati kumashonland west kune matambudziko akadaro ari kuitika, asi chikuru ndechekuti mhuka dzedu dzawandisa. Nyaya iyi haisi kuitika kuVictoria Falls chete kana kumanapools. Mukaenda kumatsvadonha kune dambudziko rimwe chete, mukaenda kukariba kune dambudziko rimwe chete, Chiredzi, Bulilima Mangwe, Plum Tree Hwange, matambudziko ari munogara vanhu atinosangana nawo zuva nezuva.
Hapana here matanho anogona kutorwa ekutapudza mhuka idzi vaFarao?
Chikumbiro chedu sekutaura kwatogara tichiita, mhuka idzi dai mari yaiwanikwa taikwanisa kutora mhuka kwadzakawanda todzisa kudziri shoma. Ndokupai semuenzaniso, kuHwange kunofanira kunge kune mhuka 15,000, asi mhuka dziri kuHwange dzinodarika 45,000 kusvika kuma 53,000. Dzakawandisa zvisingaiti, hadzisi kuuraya vanhu chete, dziri kuparadzawo nepadzinogara nepadzinochengetedzeka, yatingatiwo loss of habitat pachirungu.
Mutauriri weZimparks vati Nashe Farao vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe 7 vakafane chirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu 143 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu 4655. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vave zviuruzana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mashanu nomumwe 132,251. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane mazana mana nemakumi maviri nemumwe 3,200,421. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana nemakumi mashanu nezvitatu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevana 2,453,224. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepanau anhasi. Zimlife.com rinoti kutanga nhasi musi wa15 hurumende haichabvumidza vashandi vehurumende kushanda kana vasina kubayiwa nhomba yecovid-19. Bazi rezveutano rakayambira kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba vanogona kurasikirwa nemabasa avo kana vakaramba vasingateereri zvinotaurwa nehurumende pamusoro pekubayiwa nhomba. Newsday rinoti mapurisa 15 vakasungwa nemusi wechitatu vakamiswa mberi kwedare redzimhosva nezuro vachipomerwa mhosva yokuvhiringa musangano weZANU-PF uye nekurova vatsigiri vebato iri muBhindura masvondo maviri apfuura. MuNewsZimbabwe.com sachugare weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matanda Moyo vanoti vakuru vakuru makambani emabhizimisi ndivo vanonyanya kuita zvehuori munyika. Amai Matanda Moyo vakataura izvi pamusangano we 2021 Zimbabwe National Chamber of Commerce uyo uri kutora nzvimbo kuVictoria Falls. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitorera mega zvamunofunga.
Zimbabwe ndoda kutaurawo namonzora vapererwa namonzora nakomiti vana havangataure kuti maelections ngaambomira kuitwa zvekutongoradza kuti anamonzora nakomiti vari kushandiswa nezanu kutaura kwatiri kuita kuichokwadi chaicho checho vanhu vari kushandiswa hakuna opposition inomboti zvese zvataura ruling party vanongoti ndizvozvo zvangotaurwa neruling party mune muchingotsigira muri vamwe chete monzora nezanu.
Kwai makore mashanu kuti munhu apedzise zvirongwa zvake kubva rini zvichingoi zvinopedzisiwa zvirongwa zvachona? Kana nguva yemavhoti yasvika nguva yemavhoti yasvika, hakuna zvokunzi kwai nhingi ngambopedzisa zvinhu zvake zvaanga asati apedza. Namugabe wakabva asina kupedza zvaaida kupedzisa ipo papa. Sakare haisi nyaya yekunzi kwai munhu unonzi kwai ngatanga apedzisa zvaanenge achida kupedzisa. Unoda kuzvipedzisa sei zvichinonoka? Zviri kunonotsewa nei nokuti pava nema40 years ichingova zano pasina kana chaitika?
Mangwanani vashamarari vestudhiyo, tinokutenda nenhau dzamunotipa dzakanakisa. Indaifunga kuti mapoliticals parties edu muzimbabwe dai ava machua zvokuti kana iri zano inodaidzawo rali yodaidza masapoters emdc nemasapoters ayo zano yodaidza nevakuru vemdc tichisvika isusu masapoters vobva vatanga kutitengesera maideas avo zvavakanakira zvakanakira musangano wavo zvisina kusoropodza mumwe musangano yotengesera zvavanoti ndo zvavachatiitira semuone mdc yotengesera saizvozvo zvova politics dzisina noizi.
Makadiku pastudio 7 apo pana tononoka wande najonga tinokutendai nebasa ramukuita uyo monzora uyo hatisiyanei naye uyo munhu ari desperate akatoona kuti haana kana munhu haana kana vanhu nezvaakaita izvozvo zvokuda kutengesa bato revanhu anotoziva kuti hapana chaanobuda nacho ende kuti arambe akazvimirira oga asina kupinda muzano anotoona kuti ramangwana rake hapana zviro zvazvo zano yachona isina chaichamupa ichida kumushandisa kupera hapana chavanomboita chinobuda kana wani chinondifadza chimwe ndechekuti iyo zano pf yachona iyo irikukambinira mdc alliance because zvavari kuita zvese hazvina kana punduso nyika inei neufumi but nemapolisi zamunangagwavo ehurumende yezano hakuna kana munhu anouya investa anopinda munomu tine maminerals mangani.
Makadiko mhuri yezimbabwe, makadiko vashamarati westudio 7, nofara nenhau dzakanaka dzekunotipa. Ni ndodo kuti muudzewo vana komishawo nana monzorawo kuti zvavari kutaura zvekuti hanzi maelections haashandi kutaura namunangagwa ndo kunoshanda. Ndodo kuti muzive kuti zano pf haisi zimbabwe, munangagwa haisi zimbabwe. Munangagwa haana kusike munhu muzimbabwe. Maakutifarisira ziyai pekugumira maopinda nemwenje mudziva. Apa mosapotana nezanu pf kuti haitodo kupa munangagwa dzimwe 5 years dzekuti atonge nekuti nyika iri kubudirira. Musataure zvinhu zvinonyadzise kudaro nezvinhu zvinogumbure kushungurudze vana vezimbabwe kupe hasha kuvana wezimbabwe. Zvizamei munyatse kuone unhu hwevanhu muzimbabwe. Kana mechitembe zvemunotemba zvichapera.
Mangwanani mangwanani ana mukoma tananoka wande nana mukoma Blessing Zulu. Hai nenyaya yangu ndiyekuda kutaura zvazvitaurwa navanonzi kwai Dr. Mavhasa. Dr. kana vachembera ngavachembere zvakanaka vasatudza zvisina basa vese kuti kutiti munhu anonzi kwai tomurega achipedzisa temu yayo tomuregeza achipedzisa zvirongwa zvake. Zvirongwa zvake zvavari kureva zvave kuti kupedzisa kana sekutaura kwavari kuita kana achidiwa nevanhu munyika anongopinda ka futi kuvanohla chii kuti sezvo kuti vaite kumaelection vagodzosewa sezvo muchiti ari kuita zvinomwisa mvura. Zvinomwisa mvura zvaari kutaura akureva iye na Morgan Komiji.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Lieutenant General Scott Beria, vanotungamira bazi rezvekusora mubazi rekudzivirirwa kwenyika muAmerica, kana kuti United States Army, Director of the Defense Intelligence Agency, vanoti dambudziko revanopfurikidza mwero riri kuramba richinetsa muAfrica, sezvo paine zvikwata zvinodyidzana nezvikwata zvakaita seAl-Qaeda neIslamic State zviri kuramba zvichiwanda. Zvikwata zvakaita sechiAl-Shabab zvinodyidzana neAl-Qaeda zviri kukonzera kusagadzikana kumabuda zuva kweAfrica. Lieutenant General Beria vayambirawo kuti zvikwata zvakaita sechiJamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin zviri kukanganisawo zvakanyanya kumawirira kweAfrica, uye chikwata cheISIS kuMozambique chiri kukonzerawo kusagadzikana. Bazi reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reState Department rinotiwo pane vamwe vanhu vashanu vave kuzivikanwa kuti vanotungamira zvikwata zvinopfurukidza mwero izvi, uye vaiswa pazvirango kana kuti specially designated global terrorist paspechcam cheexecutive order 13224 chakavandudzwa. Vanhu ava vanoti Bonomed Machud Omar, anozivikanwa nekuti Abu Sulaif Muhammad, na Ibn Omar, vanotungamira chikwata cheISIS kuMozambique. Vamwe vakatemerwa zvirango ndi Sidanag Hita, anozivikanwa nekuti Abu Kwareni, na Abu Abdelkahim Al-Kidali, varikutungamira chikwata cheJamaat Nusrat Islam wal Muslimini kudunhu reKidal kuMali. Salem Old Breimati, anozivikanwa nekuti Abu Hamza Al-Shakiti na Hamza Al-Mauritani, vanotungamira vanopfurikidza mwero mudunhu reMopti kuMali, vatemerwawo zvirango. Ali Muhammad Reg, anozivikanwa nekutiwo Ali Diere, anova mutauriri weAl-Shabab uye achimbotungamirawo nyaya dzeutororo muKenya neSomalia, atemerwawo zvirango. Midziyo yose yevanhu ava munyika dzinodyidzana neAmerica ichatorwa, uye zvizvarwa zveAmerica hazvibvumidzwe kuita mabhizimisi kana kudyidzana nevanhu ava. Munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti America yakazvipira kuvhara nzira dzose dzinoshandiswa neISIS muMozambique, Janim neAl-Shabab kuti dzikwanise kuwana mari, sezvo dzakatemirwa zvirango kana kuti foreign terrorist organizations and specifically designated global terrorists, zvinoitwa nechinangwa chekuona kuti hazvirambe zvichikonzera rufu rwevanhu pasi rose. Asi vaBlinken vanoti kuti zvikwata izvi zvisarambe zvichidzika midzi kumawirira kumabuda zuva kana kuchamembe kuAfrica, zvinoda kuita mushandira pamwe. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakurwisa vanopfurikidza mwero muAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapato anopikisa ane muono yakasiyana pamhirizhonga dziri kuitika pamisangano yeMDC Alliance. Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife Authority rinoti vanhu vaviri vakaurayiwa nenzou muZimbabwe mumasvondo maviri apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosora zvakanaka.